Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimo Washington DC. Lingana lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 11/2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reZANU-PF rinotambira nhengo dzinonzi dzakabva kune mamwe mapato anopikisa. Mapurisa anorambidza zvakare bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kuenderera mberi nemisangano yaro miviri yanga iri kuZumba nekuGuto mukupera kwesvondo rino. Indiwe mimwe emisore na ozedu zanasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato reZANU-PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vatambira nhengo itsva dzinonzi dzapinda mubato iri kubva kumapato anopikisa akasiyana siyana. Anonzi anosanganisira bato reMDC rinotungamirwa navaDouglas Mwonzora pamwe nebato reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa. Pavanhu vatambirwa navaMnangagwa kumuzinda weZANU-PF panosanganisira munin'ina wevakambove vakavamba bato reMDC kuve mutungamiri wekutanga vaMorgan Tsvangirai vaCollins Tsvangirai vainga vachitambirwawo pavanhu ava. VaMnangagwa vati vanhu vauya ava vatsva vane basa rekuita mukuumbwa kwebato reZANU-PF nekudaro vanofanirwa kutambirwa nemaoko maviri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi.
Tinonzwa kufara semusangano mukuru munyika yeZimbabwe. Ndiwo musangano wakaunza rusununguko. Ndiwozve musangano wakatungamirira nyaya dzebudiro yematunhu navaMnangagwa. Saka naizvozvo tinonzwa kufara nezvataona nhasi kuti taona nekurekodha vanhu vanoita zviru zvishanu 5,000 vanhu vanga vachibva kumapato anopikisa kunyanyanyanya kuMDC nekuTCC vachiuya kumusangano wavo weZANU-PF vachitaura ivo kuti vari kuuya kufarira budiriro nomuono wemusangano weZANU-PF wakatungamirwa navaMnangagwa vachiti ivo hazvichakodzeri kuti tirambe tichingonzi tiri vanhu vanopikisa nechikonzero chekuda kungonzwa kupikisa kana kuita sekunonzi tinoita kupikisa sekunge pikiniki yokungoti chero zvatada kungopikisa tongopikisa. Aiwa, nyika inovakwa nevene vayo. Ngaticherechedzei nokuva nomuono kuti hongu zvimwe zvatairwira tiri kuopozisheni kana kumapato anopikisa taakuzviona zvichiitiwa munguva yavaMnangagwa. Naizvozvo hapasisina chikonzero chokuti tiwanikwe tichiramba tichipikisa. Isu tinotarisa budiriro, tinotarisa kuri kuenda nyika. Naizvozvo tati taakudzoka kumba kumusangano weZANU-PF.
Pavanhu vamuri kuti vauya ava ndevapi vangange vaine mazita angazivikanwa kunze uku?
Tanyanyotifadza and chiri kunyanyodakadza mwoyo yedu sevanhu vemusangano weZANU-PF ndechokuti munoziva imi kuti nyaya dzekupikisa hurumende nyika yeZimbabwe kuti dzizova dzinoonekera mukuru waipikisa hurumende nemusangano weZANU-PF vaTsvangirai ndivo vanoshanda basa guru kwazvo kuti kugova nemapato anopikisa. Asi nhasi tazoita mufaro mukuru kubato reZANU-PF tichiona munin'ina wavo akatungamirirazve mhomho yevanhu yanga ichidzoka kumusangano weZANU-PF vanonzi vaCollins Tsvangirai nemhuri yavaTsvangirai zvekare inosanganisira vamwe vana vavo tanga tinavo. Zvatifadza zvisingabviri. Uye taonazve nhengo dzanga dziri dzemuTCC kumaprovhinsi akaita sana Mashwere kuchiwanawo vachibuda vachidzoka kumusangano weZANU-PF vachitopiwa ivo zvinzvimbo zvokuva macoordinators kana kuti vakokeri vemusangano weZANU-PF vane basa nedonzo rekunonyenga nokupimba vamwe vasaririra mapato anopikisa kuti vadzoke kumusangano nokuti vamunangagwa vanodzidzisa kaizvo vachiti mashoko avadzokorora nhasi iwo umwe musangano wezanupf haikwani mumunhu asi vanhu vose vanokwana muzanupf
vanga vari mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato rezanupf vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare nestudio 7 tabatawo mutauriri wemutungamiri webato remdc vadouglas monzora valoid damba avanoti izvi hazvisi zvitsva zvekuti vanhu vanomiswa pamberi penyika nezanupf vachinzi vabva kuna mamwe mapato uye hazvina zvazvinokanganisa bato ravo
tekutanga ndinotenda mukoma jonga kundipa mukana wakadai uchitaura nevana vezimbabwe ndichiti makadii kumativi mana enyika chinhu chechipiri chandao ndingotaura ndechekuti zviri mubumbiro remutemo wemdc zviri mubumbiro remutemo wenyika kuti munhu ane kodzero dzake kujoina mapato aanoda kana kubuda mubato raasingade pachirungu mubumbiro redu renyika rinonzi freedom of disassociation freedom to disassociate irimo saka tinoti makorokoti kune vaenda asi hazvinisi basa remusangano yedu wemdc kuti rienderere mberi handike kutanga vanhu vachibuda mukuzanupf vachiuyawo kwatiri iyozve vanhu vachibuda kwatiri vachienda kwavari ichi chiitiko chinoitika mumapolitical parties ese saka handi zvitsva zvekuti tingabva tarohwa nehana kana kukatyamara vane kodzero dzavo vanhu yavatotaiwa bhaibhai
asi zvinosiyewo papi musangano wenyu tichiona kuti munee muri muurongwa hwokuumba musangano asi uchinge uchiondomorwa nerimwe divi waita juzu ratizirai uku riri kurukwa uku riri kududunurwa
regai nditi mukoma mukatarisa kuti vanhu vacho vachonzi vaenda vanonzi vakorenzi shangirai havana kumbobvira vamboita kana chigaro musangano mukoma wavo achitori mupenyu saka handisi kuona juzu ratizirai apa nekuti havana kumbobvira vapinda kana mustructure inge ingeri pati yaitungamirwa nemukoma wavo saka uchizoramba uchitinyotaura kuti ingeri nhengo yedu isisi tisingambozivi kuti vanga vachivhotera kupi kana kunani kuti munobva uchivhotee zimbabwe isecret saka vaenda vasina zvigaro vana collins ava aiwa tinoti aiwa ngavafambe zvakanaka saka juzi ratiizirai handiroba ramuri kutaura rino reri juzi rava monzora riri kurukwa richibva rasungwa bambo dzichienderera mberi
totarisawo imi sebato mune vamwewo here vamuri kutambirawo vatsva vamaa musati mataurawo nezvavo vari kupindawo kana kujoina bato renyu vari kubvawo kune mamwe mapato kana vanga vai vamwe vatsva
politics dzemuzimbabwe munoziva kuti dziri very dangerous nekuti mukataura kuti isu tinopikisa tikada kuti tizviite tinopano tinokonzera violence saka tina kuprotecta identity yevanhu vanotivavanhu vanotijoina kana even macampaigns edu mamwe atiri kuita nemaprogramu atiri kuitira tiri kuita underground saka tina kuprotecta identity yevanhu vanotijoina hatipo tichingotidudzira tichitange kunge unonzi kufarisa aiwa hatidi kunyanya kufesherwa nekuti mdc haina kufoma nhasi ende mdc haina kufoma haina kusika vanhu mdc yakatotora vanhu kubva kuzanu mukazvitarisa nekuti patakatanga 1999 vazhinji vangu vari kuzanu saka handizvitsva izvo kwatiri
vanga vari mutauriri wemutungamiri webato remdc vadouglas monzora valoid damba vari parunhare muHarare nestudio 7 studio 7 yakundikana kubata vacollins tsvangirai kuti tinzwe divi ravo asi takwanisa kubata mumwe munin'ina wavamogen tsvangirai vamanasa tsvangirai kuti tinzwewo pamire mhuri yavo panyaya iyi
aiwa zvenhai bamuti chamunofanira kuziva nechekuda izvo zvari kuonekwa ndo zvatiri kuonawo handitiri kuona mukuona izvozvo munhu wani anganzi imhuri ndo zvikaitika munhu wani munhu wanika kana iye asarudza kudaro kana iye angamiriri mhuri yese kakuti mhuri yese ndokwayava handi muri kuona manje saka kana vanhu vaakuripota ngavanyatsobudisa pachena unoziva kungopenda vanhu vese nebrush kungoti ndo zviripo handidzonyuzika kana vaenda sekuona kuri kuitwa ndokuonawo kwatiri kuita
saka imi semhuri havana kunge vakuzivisaiwo here matanha ava kutora vamwe vacho ivavo kana muri kuti muri kungoonawo munhau sezviri kuita veruzhinji
aiwa ka unoziva chinoitika izvi hazvigarirwe dare zvekuti handei kwakati ungagarire pasi dare rekuti toda kuenda kwakati kwakati kuti kuenda kunovhima here kwekuti handei tinobata tsuro isusu takangosiyiwa navatsvangirai tiri patiri handimuri kupaura manje saka nekudaro iku zvekugara pasi kuti munyatsodhiskasa kuti muti hei hatidai ngatidai hazvikokerwe munhu kaizvo
kana muchiti makasiyiwa navatsvangirai muri pamuri tinoziva kuti vatsvangirai vakasiya kuine bato remdc asi iye zvino kwane mdc inotungamirwa navamonzora kwoitawo vana vamudzuri vari kutungamira mdc kwoitawo kwane citizens coalition for change yakutungamirwa navanelson chamisa veruzhinji vakada kuziva kuti imi makamira papi pari nhasi
aiwa vatsvangirai ndiye baba, ndiye sahoho, ndiye mukuru akasiya batu hilo re. Vamo yensa hawa kungu dauka dauka zao, azokanya kuziwa kuti chaiko chaiko ndikuti, kato ziziwa. Ishikungu zao kungu tatsurirana tatsurirana, but the original chaiyo, ye kutanga, vani yese nyangoni haka foma pati, vani ya kuziwa kuti watu wakigirai, wakasiya batu hii kuti kani waende mbeni. Ati kukona manji, alaka mbofia zakaita zidanzi zidanzi kuti kukoma, makuregorega, ama zezuru, mashona, makaranga. Saka pakusia kwao havana kumbotidatura na hidatura na hii patikana paka ita uijigire mezumu zine saka daro wano doo ukuga
saka rakasi wanawacha ngira ya racho nderipi kana paka daro mchitaura kuti paita kudanzu kwa muru kutuonao
wacha ngira ya rakasi ya MDCT tizo ziwa kutu wa monzo rando parikutunga miri la hito
wanga wari mumu wewa ningina we mshakabu vamo gen changirai vama nasa changirai wari parunarine studio 7 Mapurisa anonzi arambidza zvakare bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kuenderera mberi nemisangano yaro miviri mukupera kwesvondo rino. Mudunhu remurehwa mapurisa anonzi anyima mvumo bato rinopikisa iri kuti ringe richiita musangano mangwana panzvimbo yemabhizimusi yenhakiwa kuuzumba achiti chiziviso chebato iri achina kuzadzisa zvinodiwa nechidimbu 7 chemutemo weMaintenance of Peace and Order Act Chapter 11 23. Chikamu ichi chinowanzi chinoona nezvekuziviswa kwezvekuungana kweveruzhinji. Bato Citizens Coalition for Change rakanga ranyorera mapurisa ekumutawatawa nemusi wechipiri richizivisa nezveurongwa hwaro hwekuti riite musangano uyu. Bato iri rinonzi ranyimwawo mvumo yekuti ringe richiita mumwe musangano padeure kuGutu South mangwana.
Mepenyuro ye Voice of America iri kuremekedza zuva rekukosha kweradio pasi rose re World Radio Day. Kucheretsedza kukosha kwedano rinotorwa neradio mukunza hurukuro kudzidzisa uye kuwanisa mashoko kunharaunda dzakasiyana siyana pasi rose. Radio icharamba iri chimwe chenzira dzekufambisa mashoko dzakakosha mupasi rose kubatsira kupanwa kwemazano uye kuumbiridza pfungwa dzeveruzhinji. Nepenyuro ye Voice of America inoda kuve muhurongwa uhu. Gore rino dingindira rinoti radio nerunyararo kana kuti radio and peace. Rakanangana nekukwanisa kweradio kubatanidza mukuyananisa makakava nekukurudzira runyararo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rezvekudzivirirwa kwenyika muBritain radzivisa nhasi kuti apo kupinda nechisimba kweRussia muUkraine kwave kusvitsa gore, Russia iri kutarisana nesarudzo yakaomarara yekuti yotora matanho api kuenda mberi. Bazi iri rati Russia inofanirwa kusarudza kuti yoramba ichienderera mberi nehondo here iyo iri kupedza mauto ayo kana kuti yofunga patsva. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavlas Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza imwe mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Mavlas Musanganya uye tiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naKomishona Margaret Mukahanana Tsvangarwe vesangano regenda commission of Zimbabwe rinomirira vanhukadzi munyika vashange vari kutaura nesu pamusoro pemusangano wakawanikwa iwo uchiitwa svondo richangobva kupfuura pamusoro penyaya yekuti madzimai awanewo zvigaro zvepamusoro pamusangano uyu panga paine vadare nemakurukota echidzimai anobvawo kunyika yemalawi tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu mungatitsananguriro here kuti misangano yakadai yakakosha sei kumadzimai
misangano yakadai yakakosha kumadzimai nekuti tachida kuti madzimai tikurudzirane kuti tiwe tinotora kodzero yedu semadzimai yatakapuwa mubumbiro remitemo inonzi 50-50 kuti madzimai nevanhurume vanofanira kupinda kuwana zvakakodzerana zvakaenzanirana mikana yakaenzanirana muzvematongerwo enyika uyezve nenzvimbo dzese dzepamusoro kungava muhurumende kana muprivate sector saka musangano uyu wanga wakanangana nemaelections ari kuuya muna 2023 tichida kuti tionesane nemapolitical parties
sesangano regender commission zvii zvamakaona sezvikonzero zviri kutadzisa kuti madzimai vapinde munyaya idzi dzezvematongerwo enyika
takaona chiongorora kuti zvizhinji zviri kutadzisa madzimai kuti vapindewo muzvigaro zvepamusoro mune zvematongerwo enyika inyaya yekuti mapolitical parties havasi kusapota madzimai kana kuisa makandidates emadzimai akawanda kuti vakwikwidze sezvinorehwa nebunipiro remutemo saka musangano uyu vanga vari wekuti mapolitical parties vari muparliamendi vatsidze kana kuti vanyore chibvumirano chekuti vachakwanisa kuti madzimai akawanda kubva mumapato avo vapinde mune zvematongerwo enyika semacandidates pasarudzo iri kuuya muna 2023 tinoona kune zvimhingamupinyi zvakawanda zvinotadzisa madzimai kupinda
sesangano regender commission zvii zvamuri kuita kubatsira madzimai aya anoda kupinda pamabasa epamusoro munyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika
isusu segender commission takanga tichimboedza kubatsira madzimai neprogiramu yedu yanga ichinzi Women Rise in Politics iyo tatichitraina madzimai kuti vave neconfidence uyezve kuidentify madzimai vanga vachida kuti vazopinde musarudzo iyi tavaunganidza madzimai taichivadzidzisa kuti vaite confidence kuti vanonyora sei campaign message yavo kana vachitsvaga zvibatsiro maresources vanovatsvaga sei uyezve kana vachitaura nevanopepeta nawo media vanozvipresenda sei nezvimwe zvakadaro zvinongoita kuti madzimai vave neconfidence dzekuti vamire kuti vapindewo muzvigaro zvepamusoro saka ndo zvatachiita segender commission ichirongwa ichi ticharamba tichipfuurira nacho mberi chakambokanganiswa nenyaya yecovid tingadai takakwanisa kukavha nyika yese asi takazotadza nekuti nguva zhinji takagara mudzimba nenyaya yecovid asi ticharamba tichipfuurira mberi even sarudzo yapfuura ticharamba tichipfuurira mberi tichiramba tichitraina madzimai for the next election
munoona remangwana rakamira sei uyezve zvii zvamungakurudzirewo madzimai panyaya iyoyi yekuti vawanewo mabasa epamusoro
ndo zvatinokurudzira madzimai kuti madzimai tine uwandu hwakawanda semadzimai madzimai akavhotera mamwe madzimai tinobudirira kuita chikamu half yechikamu 50-50 yatiri kuwawarira saka zvatinoda kukurudzira mamwe madzimai ndezvekuti tisatye uye tisapotane semadzimai kuti tiwe tinobudirira kupindawo muzvigaro zvepamusoro nokuti kana vangori varume chete vari pazvigaro zvepamusoro tinoona vakadzi vachidzvanyirwa uyezve ndo panozoya nyaya yekuti tanga wandida kuti upinde muchinzvimbo chaunoda kupinda saka tinokurudzira madzimai kuti ngatiimirei pamwe chete chiyamurana semadzimai
aiwa nguva yedu ndiyo yaita chanje ini ndini Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheour lives upenyu hwedu Nasi tine urukuro nemugari wekugokwe Chitekete kusengwa main va Ashangwenya. Pamusoro pekuparadzwa kunonzi kwakaitwa mimwe misha nemvura yakanaya zvakanyanya ikoko svondo rino.
Ya, ichokwadi zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuno kugokwe Chitekete sengwa main kwandiri kunoku. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Dzimba dzakavisirwa pasi, dzimba dzakawanda chaizvo dzakavisirwa pasi, and then iwo minja ikakukura nenzizi, mbeu dzikaenda. Saka iyi zvinhu hazvina kutombomira mushe kunoku.
Misha mingani ine dzimba dzamaona dzapuswa uye minda yaparadzwa?
Kunoku kusengwa maini pane misha inokona kuita iyo 7 yakakukurwa nemvura yakavisirwa pasi nemvura nezuro. Misha inokona kuita iyo 7 and then iwo kuchizoti minda minda inosvika kuma10 yakairedzwa nemvura nezuro. Saka vanhu vari kutochema izvezvi kutaura kuno. Tiri kuchema takatobata kumakotsi uyezve vanhu vamwe vazhinji vava kubatira ura maoko kuti mvura iyi zvairi kunzi ichiri kuendera mberi. Zvichasara zvadii, dzimba dzacho dzichasara dzakaita sei. Minda zvekare yanga yairedzwa iyi muchatosara mava nenzizi. Saka kureva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mune ramangwana redu revarimi uyezve nerevagari.
Pane vakakuvara here kana kurasikirwa nemidziyo yavo pakupuswa kwedzimba, kuputsika kwakaita dzimba uko?
Ya, takaita dambudziko guru samukoma Jonga kandimire, nekuti mukatarisa iko pane dura rakadhirika. Saka padura apa mamushitova nechibage chakanga chirimo. Vakatozoita chekuchera vachiunganidza pazuva kuti chiome. Saka pane mukano wekuti chibage ichi chinogona kuora nekuti changa chakawandisa. Saka zvinhu ipapa hazvina kumira mushe. Chibage ichi chinogona kuora nekuti chakabviswa kwenguva diki diki chikazoiswa pakavanzika vachityira kuti panogona kutiona imwe mvura zvekare. And then tichizoendawo pane umwe musha andingati vakanyanyisa kukuvara but vakawirwa nezvitinha, vakatsimbirwa nezvitinha, havana havo kuzokuvara but maybe vangava vakakuvarira mukati nekuti hapana medical aid yakaitiwa kuti vaongororwe. But mudziyo yakafa zvisingaiti. Pakafa mahodhiropu, matebho nemacheya yayo, matv, mazinki anga akarufisa dzimba nemaglazi akaputsika, neimwe midziyo yemba yakawanda inosanganisira madhishi, zvese zvakaputsika mukoma Jonkanimiri. Hazvina kutombomira zvakanaka.
Pakuenda kwakaita minda mukoma Asha, zvirimwa tinoona kuti inguva yekuti vanhu vanga vachitarisa mumunda, zvirimwa zvakakanganiswawo zvakadii?
Vanhu vanga vakatotarisira kuti panonoperera mwedzi uno kana kuti pakati pemwedzi uno uyu mbesa dzavo dzinenge dzave nani. Vanga vakatarisira chose kuti dzinenge dzava nani. But pane zvakaitika izvi, pane chibage chakakukurwa zveshuwa kana kuti mbeu dzakatorwa zveshuwa, and then iwo chimwe nekuda kwemhepo zvimwe zvaingovisirwa pasi. Zvinova izvo zvakakanganisa utano hwekuti zvatorasa utariri kuvarimi kuti pamwe pacho vachachidya chakasara chacho.
Mvura iyi yakanaya kwenguva yakareba zvakadii zvekusvika pakuparadza, uye kuparadza uku kwakuri kwekuti yanga isisairera here ichijenga zvakazoita kuti dzimba dzondomoka?
Mvura yava nenguva ichinaya, saka pasi panyanyisa kuguta mvura manje zvekuti pamwe pacho mune mamwe maareas ukatsika panenge pachitefetera zviya zviya, pachiratidza kuti pari kunyudza paarea ipapo. Saka ndio zvakaitika.
Kune rubatsiro rwati rwawanikwa here kana kusvika kunzvimbo idzodzo?
Kusvika patiri panapa hapana kana Ethiopia tati tawana, hapana matanho anga amboti atorwa. Since vanhu vangu vachingozvitora sekunge zvinhu zvisina basa kana kuti zvinhu zvisinganzwisisike, but zvinova ndizvo zvakatoitika. Hapana matanho atamboti tawana kana hiyo pia tamboti tawana kunze kwemumwewo. Community yanga ichingobatsirawo nekuvakurudza. Imwe yemidhuri yakaputsika iyi vangobatsirawo kuti vavake munhu akwanise kuwana pekubatsirika sinsi kana pane dzimba shoma. Saka pane umwe akavakirwawo imba yake ikapera the very day. Saka ndo zvakaitika hapana rumwe rukatsiro rwatati tichaona.
Manga makateerera kuna vaAsha Ngwenya vanove mugari wekugokwe chitekete muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Vakafano bata basa rekutungamira ZIFA vaGift Banda vanoti vari kutaura neFIFA vachizivisa zviri kuitika munhabvu yemuZimbabwe vakatarisana nekudzorwa munhabvu yepasi rose. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vabanda vanoti vakanyorera FIFA kuizivisa pavave muhondo yavo yekuedza kugadzirisa nhabvu yemunyika iyo yakaita manyama amire nerongo.
Takatanga kunyorerana neFIFA kuti tione kuti tinodzoka kuita.
Izvi zvinotevera kupedza basa kwekomiti yeZIFA Restructuring Committee iyo yaiita ongororo yezviri kukonzeresa mhirizhonga munhabvu yemuZimbabwe. Vanoti kunyange hazvo vasati vaona mhinduro varonga musangano weZIFA Assembly uyo vachatarisa zvakabuda muongororo yakaitwa neZIFA Restructuring Committee iyi iyo yaive yapiwa basa reongororo iri neSports and Recreation Commission. Vabanda vanoti vachazivisa nyika yese zvisungo zvavachabuda nazvo kubva mumusangano uyu.
Tizazoti tikasangana tenitoudza vanhu kuti tinenge tabuda nazvo.
Asi hazvisi pachena kuti FIFA ichavateerera here sezvo isingaremekedze utungamiri hwavabhanda asi hwavafelton kamambo avo vakadzingwa basa nebazi rehurumende reSports and Recreation Commission. Sachigaro weSRC vaGerald Mulochwa vanoti zvakabuda muongororo yeZIFA Restructuring Committee zvinosanganisira kuti bumbiro remitemo yeZIFA rinoda kugadziriswa zvakasimba. Vamulochwa vakaseka kuti Restructuring Committee yakaona kuti vamwe vari muZIFA Assembly havatomboziva zviri mubumbiro remitemo iri nekuti havagone kureverenga nekushaya dzidzo yakakwana. Maneja wevatambi vaGeorge Deda vanoti vanotarisira kuti gadziro yenhabvu iri kuitwa iyi inofanira kupera nechimbi chimbi.
Dai vanhu vari kuita nyaya iyi vave vanokasika kuti vapedze ongororo dzavo kuti tive tinokwanisa kudzokerawo mumitambo.
Asi veruzhinji kusanganisira nhengo yeWarriors Friends Club vaPhilip Regede vanoti zvese zviri kuitwa izvi hazvina basa rakanyanya asi kudzoka kwemaWarriors munhabvu yepasi rese. VaRegede vanoti SRC neZIFA vanofanira kutaurira nyika yese pavasvika chaipo munyaya dzogadzirisa nhabvu uku.
Inezvi takangovharurwa tumukati saka hatisati taziva kwatiri kuenda sofa hazvikuita sei. Saka zvimwe zvinhu zvatoda kuti vanyanyo vaclasifye kuti tiri kubva papi tichienda papi. Tinoda kuti tizive kuti zvatiri kuita tiri kubva papoint A tichienda papoint B. Hazvoda zvinhu zvekuti tirambe takangohinga.
Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese gore rapera zvichitevera kupindura kwebazi rehurumende reSRC munyaya dzeutungamiri hwenhabvu apo yakadzinga vakamambo nekomiti yavo. FIFA haibvumidzi kuti hurumende ipindire mukufambiswa kwenhabvu. Chasara kuona kuti tarisiro yevateveri venhabvu munyika yekuona nhabvu yepamusorosoro ichidzoka munyika inobudirira here. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael sezvo nguva yedu yapera, regaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. ZANU-PF inotambira nhengo dzinonzi dzakabva kune mamwe mapato anopikisa dzinosanganisira munyina wevakangibhoye mutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai vaCollins Tsvangirai. Mapurisa anorambidza zvakare bato rinopikisa reCCC kuita mimwe misangano miviri mangwana. Tabatashuka kumagume chirongwa chedu. Anokuone kaya nemufaro. Ndini wenyu. Jonga Kandemire. Ndiri mu Washington DC. Ndokusia mina Gaino Gumede Saidi.
Soko hizika tisenda bagu VOA njebe.